MDC Alliance harisisiri bato. Vakaluza integrity, vakaluza value, and they are now in an entity. This is why they've got to extend kugadzira maholiday avoveka. Avari kupemberera hakuna holiday inonzi 27 June. Nekuti kune zvinonzi zvakaitika 2008 zvisina hungu huripo. Dai kuri kunzi ichokwadi kuti kuna vanhu vakatamburwa maoko ka. Takambono vairi kana vatatu. Saka chiri kuita MGC rangova bato. Raakuzvigadzirira zvaro rega nekuti ipapa mukavatarisa tinoona kunzi vari kana musa 29 June. Vaita kuti dzimwe mhemberero vanhu vaakuita zvese zvese panguva yese yese nekuti havana chinovatonga. Chinoita kuti vashaye chinovatonga. Kusika pakusagona kuteedzera kana kalenda kuziva kuti holiday inocelebratewa ndei ipi neisingacelebratewa ndei.
Asi vagaganje muri kuramba here kuti 2008 hakuna kuitika mhirizhonga nekuti vanhu vakawanda vakaonekwa vachishungurudzwa pave nehumbowo dzimba dzichipiswa nezvimwe zvakadaro.
Mukoma, mune zvematongerwo enyika makaitika mhirizhonga dzakawandisa. Nyaya dzekupisirwa dzimba ndofunga hatisi kumboenda kuna 2008. Pane yakatoitika musuno manje manje pasavatsvangirai kubhoerawo. Kune vana kupe nana munzu ravaida kupisirwa mumba neMDC. Saka zvinonetsa kuziva kuti aipisa dzimba muna 2008 kana dziriko dzakatsva ndiani. Given kuti tazopfuura 2008 takaona 2018 10 years later kune dzimwe dzimba dzaida kupiswa. Saka kuti vemDC vatiza noPF ivo varivo vane nhoroondo yekupisira dzimba nekupisirana mudzimba kuti vaprove political point hazvichagone kutaurika kuti akapisa dzimba ndiani.
Takaona munguva yegadziriro yesarudzo dzemubato renyu reZANU-PF muchiitikawo mhirizhonga vanhu vachirovana nekurwisana asi muri kuti ZANU-PF haidi mhirizhonga. Zvii zvamungataura?
Pane zvinoitika mukoma zvekuti uyo neuyo vairi vatatu vanogona kuita mhirizhonga asi hausi mutemo webato reZANU-PF wekuita mhirizhonga. KuZANU-PF kana makangoona mhirizhonga yevanhu vaidetsana zvinowanika chero kumusangano weBeria nyange kumusangano waSambu nyange pane pasarudzo dzepachikoro. Vanhu vanogona kupopotedzana zvazvo siyana nekuMDC kunondotsvagarwa nepfuti. Saka kuZANU-PF hatina mhirizhonga kunogona kuita kusanzwanana kwevanhu nekuti takazvarwa kwakasiyana siyana asi mhirizhonga hakuna.